manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakanaka vateleri, tunosangana zakare manero anasi, uru msuwe china, kurume 23, 2023. Makateri la ku Studio 7, nepenyure inya zirikitika mZimbabwe, zamuno piwa ne Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Al Jazeera yoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe. Asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurewa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyure Al Jazeera nhasi yaburitsa ongororo yeuori unotyisa unonzi huri kuitwa nevamwe vakuru muhurumende zvichinzi zvine maropafadzo emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa munyaya dzekutengeswa kwegoridhe zvapa kuti nyika irasikirwe nemabhiriyoni emadhora akawanda. Al Jazeera yaparura chirongwa chekutanga pazvirongwa zvina muongororo inonzi Gold Mafia Episode 1 The Laundry Service. Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Va Yubert Angel vakadomwa semumiriri weZimbabwe asina hake nyika yaanomirira kana kuti ambassador at large navamunangagwa vari pakati pevanhu vakabatwa mumambure aya vachitenda kuvatori venhau veAl Jazeera kuti ndivo vanoshandiswa kuchenesa mari dzeuori. Izvi vanoti vanoita kuburikidza nekutenga goridhe muZimbabwe vachishandisa chigaro chavakapiwa navamunangagwa kuti zvive nyore. VaAngel vanoti vanoshanda nemumwe muzvina bhizimusi vaRicky Dolan vachiti vamunangagwa vanoziva zviri kuitika uye vanotenderana nazvo. Vamwe vari kupomerwa mhosva dzeuori ndiva Kamlesh Patni vanopomerwawo mhosva dzekuita uori une chekuita negoridhe zvekare kukinya kuma 1990. Goridhe iri rinonzi rakatakurwa kubva kuZimbabwe pasvondo rega rega richiendeswa kuDubai. Mumwe ari kunzi ari kuita zveuori ndiva Simon Rodland shoroma yemuZimbabwe ine kambani inonzi Gold Leaf Tobacco. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya vanova amaya vamunangagwa vanonzi varimowo mutende iri. Vanhu ava vanonzi vanoshanda neRBZ asi vapatni navaRoodland vanonzi neAl Jazeera vave kuramba kuti vari kuita uori. Gavhuna weRBZ vaJohn Mangunjwa vakatiwo havanei nechekuita nezveuori uhwu. Vachibvunzwa neStudio 7 nezvemhosva dzavari kupomerwa Muzvare Rushwaya vati regai tione painoperera then I will comment. Hatina kukwanisa kubata vaAngel vaMacmillan navaDolan. Taedzawo kubata mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba asi nharembozha yavo yanga ichingorira. Mupepeti mukuru webepanhau repadande mutande reNews Hawks vaDumisani Muleya vati zvinhu zvinosuwisa kuti mutungamiri wenyika ari kunzi anoziva zviri kuitika.
Document yeAl Jazeera yakataridza zvagara zvichizvikana nevanhu vakawanda asi vasina evidence yacho vasingazivi mashandiro evanhu vari kuzviita nekuti vanoshanda naanani. Manje taakuziva kuti ndivanani vanoconstituta network yesyndicate yemagold smugglers, the mafia yacho takuiziva nemazita kuti ndivanani nevanhu vanoshanda navo nekuti vanoshanda sei.
Vatiwo
vanhu vacho ivavo vari kuzviita ivava vanhu vari connected na President Mnangagwa, vanhu vari around him, vanhu vanoshanda naye nenzira dzakasiyana siyana, vanhu some of them are related. So ndiyo zvinonyanya kushamisa izvozvo kuti kana zvichiitwa uri akadai uchiitwa nevanhu vari around the president, nyika iri kuenda kupi?
Asi vachipawo pfungwa dzavo, imwe nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza vati
Al Jazeera yaka ita zaka itaka na kuzuku fair fair. Vana yuko Zimbabwe wa shinji. Vaka tarisana neva na vaiba, vando vaiba, goride, vaiba mari, vaiende sa mari zisiriba mutemo. Azine inebatele zanu PFS. Zvinhu zvangoitika hakuna nyika isina matsotsi ine matsotsi ayo saka vanhu vari kutaurwa ne Al Jazeera nenyaya yacho yese pamwe chete hairatidzi zvinoitika muzanu PF haina kumirira zanu PF ende hairatidzi zvinoitika muZimbabwe zvinongoitika sevanhu vashoma shoma vasarudza upenyu hwavo hwekuba fanga vari kutaura pasoro pemurungu uyu epamusoro pa ambasada vedu pata hazvireve kuti ndo zviri kuitika mubato kune vanhu vanoparawo mhosva nyika zhinji dzinopara tinoziva zvakaitika kuamerica panyaya yecovid kuti vakabatwa vazhinji vemuhurumende vaba kuengland ndo zvakaitikawo izvozvo kubritain nyika dzakawanda kune vanobatwa ndosaka kune mutemo wacho unodzivirira uori saka vari kubatwa ava kana zvichataurwa neAl Jazeera hazvinei nebato rezanu PF zanu PF hatina chatiri kutya tiri kutofara kuti zvikabuda senyika yezimbabwe titsvage vanhu ivavo tiongorore tifeyewo nepedu tiferefete tibate mhondi idzi mbavha idzi dziende kujeri.
Mukuru weCenter for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vakurudzira kuti patorwe matano nekuti
chekutanga tinotenda ivo veAl Jazeera nekubatsira kuyanika dambudziko iroro reuori nekuchenesa mari dzakasviba. Idambudziko guru ratisingafaniri kutarisira pasi kana kutendera kuti vanhu vangotaure zvodarika zvakangodaro nekuti idambudziko riri kukonzera kuti migwagwa yedu iite sekuti nyika yanga iri pahondo kwemakore makumi mana adarika. Idambudziko riri kuita kuti vazhinji varasikirwe neupenyu hwavo nekuti hurumende inenge isina mari yekuti itenge mishonga nekugadzirisa zvinetswa zviri muzvipatara.
Vanokokera mabasa nesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa kuchamhembe kweAfrica vaAlois Chaumba vatiwo
muZimbabwe muno tane dambudziko rekuti panongochagurudzwa poonekwa munhu aine mhosva ongomboenda kumataredzi mhosva nyaya yacho zvongonyangarika hayo. Chatinofanira kuziva ndechekuti vanhu ava vanhuvo vakanga vaine ushamwari kana kuti vaine kudzidzana kwakawanda sezvazviri kutaurwa nevakuru vakuru vehurumende. Ndinofunga kuti pane zvimwe zvinhu zvisina kuzofamba zvakanaka naka kana kuti vanhu vakaita manyemwe ndokutaura izvizvizvi. Asi tinotenda kana chiri chokwadi chiri kunzi chiri kubuda mufirimu iroriri hurumende ichadzidzawo chidzidzo chikuru kuti mukufamba kwenguva kana kuti ramangwana inyatsoferefeta vanhu vainokwanisa kupa mabasa ehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvina fundo Gift Mugano vati nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda nenyaya yeuori.
Mari iri kunzi iri kubuda munyika iri kusvika $1.8 billion gore negore zvichinzi $1.2 billion iri kubva kugold. Zvoreva kuti pamwedzi woga woga tiri kurasikirwa $100 million gold iri kubuda kunze. Takanzwa minista Home Affairs zvichitozvitaura kuti tirikuda kupiwa maresources ekuti tirwisane necorruption nekuti tiri kurasikirwa nemari yakawanda yekusvika $1.2 billion kubva kugold pagore. Vachitaura kuti hurumende irikuda kutenga motor vehicles zvosvika 500 imwe mari vari kuda ndeyekuinvesta into technologies dzinostopa corruption. Saka chiri kundifadza hapa ndechekuti veAl Jazeera vaakutibudisira pachena kuti mari iri kumbobiwa sei tisati tapedzerwa mari yedu zvedu kutenga mota dzosvika 500.
Nezuro bazi reReserve Bank rinoona nezvekufambiswa kwemari reFinancial Intelligence Unit rakaburitsa mashoko kuvatori venhau richiti riri kuferefeta vaAngel navaEwan McMillan nezvarinoti uori mukufambiswa kwemari zvinogona kukonzera mabasa eutororo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC ndine Evans Zininga.
Mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vanoti panguva iyo Zimbabwe iri kubatana nedzimwe nyika kucherechedza mwedzi wekusimudzira kodzero dzemadzimai, zvakakosha kuti madzimai awane ruzivo rwekuchengetedza utano hwepfungwa dzavo kana kuti mental health, vachiti ivo nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvekodzero dzemadzimai vachange vachisangana kupera kwemwedzi uno muHarare vachiziya matambudziko anosangana nemadzimai anogona kupa kuti pfungwa dzavo dzisagadzikane. Musangano uyu uchange uchikokerwa nemunyori wemabhuku muzvare Francisca Mandeya, chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuCanada avari munyika pari zvino. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavulas Musanganya uye weStudio 7 naamai Munondo nezvenyaya iyi.
Musangano uriko musemugovera tichipemberera uyezve une kuvhara nemhemberero yemwedzi wemadzimai waMachi. Tiri kuti isu semadzimai tine zvakawanda zvatinosangana nazvo zvinoremera mwoyo yedu mukugara kwatinoita nemukurarama kwatinoita. Saka nyaya dzetrauma nenyaya dzezvinoneka mwoyo yandingati mental health pachirungu ndiyo nyaya yatiri kuunganira iyoyo semadzimai tichidzidzisana kuti kana tida matambudziko anoenderana nezvinobata mwoyo nepfungwa tingasangana nayo semudzimai unokwanisa kudii nezvipi zvaunokwanisa kuita kuti zvikubatsire. Saka tinodzidzisa tichapa kumadzimai akasiyana-siyana achauya paungano iyoyo tichivabatsira nyaya dzecounseling tichivabatsira kuti tinoresponda seiko kuzvinhu ese zvatinosangana nazvo uyezve mwoyo yedu ingachengetedzeka seiko pakurarama. Zvinezva madzimai vakaremerwa zvakanyanya vanosangana nemhirizhonga dzakasiyana-siyana asi apa kudzidzisana kuti ehe tinochema tinodii asi pane zvatinogona kuitawo semadzimai kuresponda kumental health issues ikoko. Kana trauma ichinge yauya vamwe vanoziva upenyu hwavo mazenai vamwe vanoita zvakasiyana-siyana tiri kuti aiwa hakuti kuguma kweupenyu ikoko asi tinofanira kunge tichikwanisa kuziva kuti dambudziko kana kuti zvinoneka zvinopfuura isumo yedu inofanira kunge yakachengetedzeka.
Tinoona zvakare kuti makange muri kuno kunew york kumusangano mukuru wecsw 67 uchangobva kupera, pane zvamasangana nazvo here madzoka munyika zvamungati makadzidza ikoko kunew york zviri kukubatsirai?
Ehe, kunyuwa kundakanodzidza zvakawanda. Ndadzoka kuno kunyika yedu yeZimbabwe ndakaona kuti tichiri pakati sarirei pamaringe nezvikwanisiro zvatinokwanisa kuwana munyika yedu. Asi ndakanangana nedonzo remadzimai nekuti CSW yainotarisa zvakawanda uyezve ndakamirira vadzidzi vari kumakoreji aya. Ndikuona chekuti zvandakanodzidza ikoko nyaya dzekuti vasikana kana kuti vana kana kuti madzimai panyaya dzedigital netechnology. Ndikuona sekuti isusu generation yatinoshanda nayo vastudenti ndozvavanonyanya kutarisa seri. Asi kuti kune mhirizhonga inonyanya kuitwa online asi ndiri kuona sekuti tichakasarira zvakanyanya kuno kunyika yedu panyaya yezvikwanisiro zvakaita sekuti intaneti kana kuti mitemo chaiwo inochengetedza kuti kana munhu achinge amhirizhonga online kana kuti zvinoenderana netekinoloji anokwanisa kuzviita sei. Ndikuona sekuti tiri takadzidza kuti tichiri takati sare mumashure zvishoma hongu mitemo taanawo wedata protection act. Ndikuona sekuti pakuzonya kuti tichinyatoshanda uyezve nemamiriro akaita upfumi hwedu yenyika tinenge tichiri kumashure zvakanyanya.
Vanga vari mutungamiri wesangano refemale Students Network Trust, amai Eva Nice Munondo, vachitaura naMavulas Musanganya uye weStudio 7 vari parunhare muHarare. Mushure mekuchema-chema kwevanhu nekudhura uye nguva shoma yekuti munhu abhadhare faini yekupaka motokari muguta reHarare, kanzuru yaita musangano wechimbi-chimbi nhasi ikawedzera nguva inopiwa munhu kuti abhadhare motokari yake isati yatorwa nekanzuru. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mushure memusangano waitwa nekanzuru yavo kuzeya nyaya iyi, vamapfume vati faindi idzi dziri pamutemo uye kanzuru haigoni kudzideredza pasina kuvandudza mutemo, asi vati vatora danho rekuti vatyairi vapiwe maawa matatu ekutsvaga faindi motokari dzavo dzisati dzatorwa nekanzuru.
Taona kuti chaji chai chaiyo inofanirwa kubhadharwa pamhosva $50 yozoita 57 nenyaya yevat. Saka chaji iyoyi ndoo yataa kuti munhu ngaapuwe kana akabhadhara mari iyi within 3 hours yekupuwa tiketi haachabhadhariswi claim charge ye$65. Saka vanhu vaakungobhadhara $55-$67 iyoyo claim yobva yabviswa obva abvumidzwa kuenda mberi nezvaanenge achiita. Kana tazoti akazogarawo akadarika 3 hours ndoo panozouya mamwe macharges.
Kanzuru yeHarare ichishanda nekambani yayo City Park inobhadharisa munhu fine yemadhora makumi mashanu nemanomwe kuAmerica $57 kana achinge asina kubhadhara dhora rimwe chete rekuAmerica rekupaka motikari kweawa imwe chete uye mari iyi inokwira kusvika pazana remadhora nemakumi matatu nemaviri $132 kana motikari ikazotorwa nekuendeswa kumahofisi ekanzuru. Asi sachigaro rimwe sangano revagari reHarare Metropolitan Residence Forum AMREF vamabelas kumalo vati mari iyi yakawandisa uye vanhu vazhinji vakaomerwa munyika.
Sa $57 ndiri kutoda kutosika pamuri kuti kuitsvaga pa 3 hours. Vangani vanokwanisa kuwana $57 pa 3 hours? Imari yekuti dzimwe mhuri dzinotoda mwedzi mitatu kana mwedzi mitanhatu kuibata mari iyoyo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe muchairi wemuHarare vaGeoffrey Zhiwayo.
Asi hatisi kuwirana pakupa 3 hours kwavaita, nekuti kuti uwane mari pa 3 hours panonetsa kuti uwane mari.
Vamapfume vabvuma kuti zvinhu zvakaoma munyika, nekudaro vave kuongorora nyaya iyi nechinangwa chekuvandudza mutemo kuti vaderedze faindi yacho.
Tichakonsulta mamotarisi tapa instruction kufinance committee kuti muchinguva chidiki diki iite maprocesses ekuchinja mabhajeti edu, processes emutemo ekuchinja kuti tinge tichiwana mafigures anobva iwo kuva nenguva pfupi pfupi tobva tamaendisa kuministry vobva vatitendera zvavanenge vachikwanisa kutitendera.
Vaenderera mberi vachiti mari inowanikwa neCity Park haipinde mubhajeti rekanzuru, asi vakati kambani iri kuita mabasa ekusimudzira guta akaita sekuvakiridza nhandare yeRufaro Stadium. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recombined Harare Residents Associations vaRuben Akili vati izvi zvakanaka, asi vagari vanofanira kuziviswa.
Tingati mariro atiinawo ndeyekuti vagari vari kukandwa kure mukutongwa kwematunhu.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti mafaindi anodiwa nekanzuru yeHarare akawandisa, uyewo hapana chiri kuitwa nekanzuru kuti vanhu vawane pekupaka motikari dzavo zvakanaka.
Vanhu havana mari endi vanhu vese takutonya kuti ikonomi yedu payakamira iko zvino isikaisi. Hongu vanhu vanogona kunge vachipara mhosva idzodzo vanofanirwa kunge vachifaindwa, asi pane dambudziko rekuti vanhu havana mari.
Hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nekambani yekanzuru yeCity Park, uye masvondo maviri apfuura gurukota rezvemadhorobha nematunhu vaJulai Moyo vakaumba komiti yekuongorora kuti mari dziri kuwanikwa nekambani iyi dziri kufambiswa sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru mukomisheni inoona nezvekodzero dzevanhu musangano reUnited Nations vari kukurudzira mutungamiri wenyika yeUganda vaYoweri Museveni kuti vasaise runyoro rwavo pabhiri rakatambirwa nedare reparamende yavo rinoomesera vanenge vabatwa nemhosva dzekuita zvehungochani. Bhiri iri rinopa chirango chekugara mujeri kweupenyu hwese kune vanenge vabatwa nemhosva dzehungochani. America yayambirawo kuti ichatemera Uganda zvirango bhiri iri rikave mutemo. Hurumende yeEthiopia yadoma mumwe mukuru muchikwata chainge chakaipandukira chePeople's Liberation Front vaGetachu Reda kuti vatungamire dunhu reTigray mushure mekupetwa kwenhaurirano dzakanangana nekupedza hondo munyika iyi. Hurumende yakabvisawo chikwata ichi pane zvikwata zvinonzi zvinopfurikidza mwero kana kuti terrorist organizations nezuro. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Mapato ezvematongerwo enyika atarisana nekusarudza nhengo dzichapinda musarudzo dzegore rino kana kuti maprimary election, asi achisiyana panzira dzekushara vachaamirira. Bato rezano PF riri kuita sarudzo dzaro dzemaprimary mukupera kwesvondo rino, nhengo dzebato iri dzichisarudza vadzinoda kuti vange vachimirira zano PF musarudzo dzegore rino. Musarudzo dzemaprimary dzichaitwa nyika yose. Vanhu ava ndovachazokwikwidza vachimirira bato rezano PF kana vakanga vabudirira mumaprimary. Ukuwo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC rakatozivisa kare kuti rwendo runo harisi kuzoita sarudzo dzemaprimary dzajairwa, asi kuti richashandisa nzira itsva yekusarudza nayo vacharimirira musarudzo kubudikidza nevanhu vemunharaunda, madzishe pamwe nemasabhuku ava vachadoma vanhu vavanogara navo vavanoziva kuti vakakodzera kuti vange vachimirira bato iri musarudzo. Bato reMDCT notungamirwa navaDouglas Monzora rakazivisawo kuti richaita sarudzo dzemaprimary munguva pfupi ichatevera. Asi mubvunzo mukuru uri pakuti nzira dzichashandiswa nemapato ose kutsvaga vachapinda musarudzo idzi dzine gutsa ruzhinji here. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uraya Izembe pamwe nenhengo yezano PF vachiongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vagadzira churumhanzu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu kuti gutsa ruzhinji iri papi panzira yezano PF yemaprimary.
Pane zvematongerwo enyika kana takatarisana nemusangano wezano PF zvanyatsotaridza kumunhu wese kuti chinonzi demokirasi chii, uyezve vanhu vanosarudza munhu wavanoda kubva kuna kansela, MP, seneta kusvika nekuna purezidhendi. Saka nemugovera imbunyambuna, asi zvatinongonzwa namahumwahumwa grepvine pachirungu, kuna amwe mapato zvaaitwa nezvarupei zvasati zvamboitika zvinongobva kuti vachaita. Saka regai tioni kuti vachazviitiri.
Dr. Zembe, nyaya yemaprimary elections nezvataurwa navachirumhanzu
kungangova kureva tichitanga kutarisa bato rezanu PF kubva 1963 parakavambwa, tinotarisa chose kuti havasati vakwanisa kuita sarudzo yenhangemutange mubato mavo. Nhange mutange inenge iine mirawo yakainzana, mirawo inogutsa nhengo dzomusangano uye ichiunza mawirirano. Tinoziva chose kuti sarudzo dzose dzakaitwa bato rezanu PF richina Robert Mugabe somutungamiri hapana mapiche akaitika mbato iloro asi achiti ukutine mapiche enando yokutanga ndo primary nezo taona wa mnangagwa hapana kwa wakangosha kwa mna piche kutu ningi wamilana ningi wanosharanda yaro mboka wazoa na magoja akatidi ningi wazoa na akatidi ningi saka zote zaude ujiwa nishini inoende kumezo miliya kumakanzi wa nukuma mwanda wa kala mengi zaude wa ushido zaude kuru wacho
vashiru manzu tulukuona uti wa zembe wa rukupoka na ne zira ya mruku tawara ya kushanswa ne batore zano PF koyo nzira ya rukupunzi ichashanswa ne triple C pane rukute wano nzimira ya kushure kwa ningi monoti
ilegenji tangu ndapi ndura shawanga wa chita ura mbeku nga wanya kutu zaude kizano PF ino sarifala mgae sisi iye zino zano pie ya kapri ya mabalo tipepas na lani alwaiti wanita kumiri ya sama kantina wani iwa ago yome duwera ndio wanike za chitaru kwa na lani umu wadi imumu saka shua shua ndepi demokrasi inepura izozo tuche na kumia atarwa yeti kusidi mwondi mzaiku chishinu zakambo iti kasee kukuzi wano wano sarja munu wa wano da wano ila wano atengi pai watei ni village avi hiki chiki kuti wano watinga zivani wano sarja munu wa watinga zivi kiyo kama sei
pindra iti nwe Dr. Zembe
nga mwenta oso mfuso kuti wanchiru manzu wanga nita yale mwindiro kutu zaka fada si ina kurume gorela pera pama by election 19 out of 26 zaka wini wane CCC zaka fada si wanga ya kuzuta mbili ya demokrasi umupato isina kujone kwa mwika yae zina kutazide chete kutayewa wanga chula ziwa urezi utori wena nge mtange wa matike ujekerele ndebele ya mbura ikufanyo ya pandemiki
vachiru manzu pane wano gununguna musaru zizo za mwuri kutawara zino zine demokrasi zano pia fronza uti variku msoro wano shandisa simbarawa zakare kuimposa kana kugadzika makandidata anenga asingadiwe ni wano saka demokrasi ino zobuda papi
zani wakati kutawara kutawara nyeli ya kandimiri ngawa zile kuti umbiro romu temo zano pia kutawara raka mbomira sii, lano rizu kutere, leo kutiva kukwanta kukomenta. Iye zile mkatrata mkanya, raka wameta simba kutinka, lano karonezi triple C. Asa alasiri mengo ye triple C. Saka nizimu nguwa triple chambi sira mashoko ye triple C. Zoda kana triple C, hili hiyo yanga jizitea ulira.
Dr. Zembe.
Kana jengita shokusha roza urumindi ino vamuano. Wachani tano bana koko rasindi koko to gara se shaka zisi bade zinotula citizens.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party Dr. Uriah Zembe manzwa zvakare kubva kunengo yeZANU PF vachiongorora zvematongerwo enyika vagadzira chiro manzu vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Mushirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM nhasi tiri kutaura nemadzimai nezvekukosha kwemwedzi uno wakurume wakanangana nekuwanisa madzimai mikana nekukurudzira kusimudzira kuremekedzwa kwavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu asi tisati tasvika ikoko timbokupai zvakare misoro yenhau dzanhasi. Al Jazeera inoburitsa chirongwa chinoburitsa pachena uori unonzi huri kuitwa nemaropafadzo emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mukutengeswa kwegoridhe asi imwe nhengo yeZANU PF inoti bato iri harinei neuori uhu. Mamwe madzimai ekwamurehwa oriritira mhuri nekuzviitira mabasa emaoko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika